Asi Zimbabwe ichange ichiko kumakundano aya sezvo nyika yaive yakadzingwa mnabwe pasi rese neFIFA pakatanga mitambo yemunzira yekuenda kumakundano aya. Asi kwese kwese nyaya yenhabvu irikungotaurwa nezvayo ndeAFCON iyi nekuti achatora mukombe uyu ndiani. Vatambi vese vane mbiri kusanganisira Mohamed Salah weEgypt, Sadio Mane weSenegal, Andre Onana weCameroon, Riyad Mahrez weAlgeria na Victor Osimhen weNigeria vachange variko vachiita zvidavado. Asi veruzhinji kusanganisira aigotambira Cape United neMaurias, Dumisani Mupopu vanoti Senegal ndiyo iri kutora mukombe uyu zvekare.
Timu kune matimu 200 achatora but one of them ndiyo ichatora but ndototi Senegal ichatora because vanhu vagara vari vese for a long time.
Materanga Lions akatora mukombe weAFCON uyu kekutanga muna 2022 apo vakarova Egypt mufinari. Senegal iri mugungano rimwe chete neGambia, Cameroon pamwe neGuinea. Muongorori wemutambo wenhabvu vaFarai Kambamura vanotsinhirawo vachiti Senegal yakabatana zvekutora mukombe uyu zvekare.
Ndikuona zvangu Senegal iri kuchita zvidzokorodza zvakare nekuti chikwata cheSenegal aiwa havasati vanyanya kuchinja timu yakatora mukombe uyu, which means vachine combination and vane maplayers ari experience.
Asi Innocent Tembo uyo akambotambira Rio Tinto, Black Aces neHwange haasi kubvumirana nazvo achiti Morocco ndiyo ichaenda nechimuti.
Maonero angu andinoita matimu aya akutamba kuAFCON handiri kutarisira kuti ichatora mukombe itimu iya inonzi Morocco.
Zvimwe zvikwata zvine mukurumbira zviri kumakundano aya zvinosanganisira Egypt iyakatora mukombe uyu kanomwe pamwe neNigeria, Ghana, Algeria, Tunisia neSouth Africa. Vatambi veSouth Africa vavimbiswa kutambidzwa mari inoita iyo madhora mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica pamunhu wega wega kana vasimudza mukombe uyu. Zvimwe zvikwata zvichange zviriko kumakundano aya eMauritania, Namibia, Mali, Zambia, Tanzania, DR Congo, Guinea Bissau, Equatorial Guinea, Cape Verde, Angola, Mozambique neBurkina Faso. Ivory Coast neGuinea Bissau ndidzo dziri kuvhura AFCON 2023 musi wa13 mwedzi uno. Finally iriko musi wa11 kukadzi. Vachatora mukombe uyu vachatambidzwa mari inoita iyo mamiriyoni manomwe emari yekuAmerica. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.